Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Ndinomukamusira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokutakurirai svondo rega rega. Ini ndiri Michael. Nhasi muchirongwa tirikubata nyaya yezvechirwere checoronavirus. Tichitarisa kuti chirwere ichi chiri kuvhiringidza here upenyu hwevana vechikoro uyezve varayiridzi munyika. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaRobson Chere vesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Vachere ndino mugamuchira muchirongwa tiudzeiwo maonero pamusoro pezvekushandiswa kwemichina yechizvino zvino mukudzidziswa kwevana vechikoro munyika.
Ndinofara zvikuru, ndinotenda nekuva neni pachirongwa tinoshanda nevana vechikoro, nekuti unodzidzisa vana, vana vanenge vakawanda mukirasi imwe chete nenyaya yekuti mavaraidzi vedu vashoma. Saka inguva yekuti tinge tichitarisa nyaya yemishina inokuva ichishandisa madandemutande kuti vana vangu vachidzidza. Mishina iyoyo inodawo magetsi nezvimwe zvakwanisiro zvakawanda wanda. Munyika medu hatina magetsi kumaruwa anowanikwa ari muzvikoro zvese.
Nemaonerenyu mungati e-learning inoshanda muZimbabwe here?
Tikati nyaya yeindaneti ndo solution so far. Tinenge tichitaura chokwadi asi zviri paground handizvo. Saka toda kuti hurumende yedu inge ichibatsira panyaya yekuwedzera kuwanikwa kwemagetsi. Takavhura chikoro chiri kubatsira vana vazhinji. So far tine vana about 5,000 and above vari kubatsirika muchikoro ichocho. Wese hatingati wane mukana wokunge vane mafoni anoenda paindaneti, asi vamwe vaberekiwo vari kupa vana mafoni avo kuti vange vachipinda muzvidzidzo izvozvo.
Vazhinji vari kukurudzira hurumende kuti itange kushandisa matv nemaradio station munyaya dzedzidzo. Tipewo maonerenyu.
Tinotarisira kuti nyaya yematv nemaradio mukunge ichibatsiridza zvikuru mukudzidza kwevana yakakosha. Sai kwakawanika maradio kwaitwa aya masoftware kana mafrequency emacommunity stations, ekuti radio inenge ichibatsira vanhu mucommunity makati, asi tine dzimwe nzvimbo muno munyika dzisingatosvike frequency. Saka paya patinotaura kuti macommunity radio station akakosha, dai zvaibvira kuti nemacommunity radio stations varayiridzi vaikwanisa kupa zvidzidzo zvavo mumacommunity mawari vachishandisa macommunity radio stations.
Sangano reZimstec rakati vakatarisira kuti maexaminations anga achifanirwa kunyorwa muna June achange achinyorwa muna May gore rino.
Zvinge zvichifamba zvakanaka, pane zvinhu zvakawanda zvofanira kugadziswa. Zvinhu izvozvo zvikagadziswa hapana chakaipa kuti mazamanishoni anga achinyorwa munhame, asi zvinhu izvozvo zvikasagadziswa mazamanishoni haafani anga achinyorwa munhame. Denda ratinaro idenda rinotapurira. Mukoma maiti muZimbabwe tine zvikoro zviri kushandiswa seatinoti maquarantine centers. Vamwe vacho vari kubatwawo nematenda, vacho vanobatwawo vasina, asi tichiziva kuti vhairasi yekorona inoramba iri panzvimbo uye inotapurirana. Saka zvinhu zvakafanana nekuti ngapagadziriswe kuti unge muchisiritwa kuti kana muine mavhairasi ekorona ange achiparara vana vasati vadzokera kuzvikoro zvofanira kugadziriswa.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vaRobson Chere, ndinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe, chave kusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Asi tisati tapedza chirongwa, ndoda kutora mukana uyu kucherechedza zuva reMother's Day. Ndakakumbira mhomzo wangu inini kuti vatitumire meseji vachitiudzawo maonero avo pamusoro pezvezuva iri. Ngatinzwei maonero amai hove.
Madzimai, ndinokukwazisai nomufaro pazuva ranhasi. Izuva redu rakakosha. Tichirangarira mabasa atinoita zuva nezuva. Ndinokutendai nemwoyo wese, ndichikurimekedzai nemabasa akaoma amunoita. Musha ndimai, Mwari vakuitirei zvakanaka.
Momza, ndi momza wangu ava Madhuve mai hove. Kuna ana momza pasi rose, happy, happy, happy Mother's Day. Mure Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa P-Connection muineni Mike Hove, 8 to 9 PM mure Zimbabwe, pano panetsinyiro yestudio 7. Vanoda kundibata ndiripo patwitter nepainstagram @bigmike3 ndiyo username yangu. Aiwa, mure Zimbabwe chinobhururuka chinomhara. Nguva yangu zvitiyo yadyanana. Anokuonekai nemufaro, ndinonyu Mike Hove, vana moms. happy, happy, happy Mother's Day. Muri Zimbabwe. Bye-bye.